Mukuru wa Botswana Diamonds PLC wa James Campbell wa Studio 7 kuti kambani yavo iri muhurukuru nevakuru vakuru muhurumende pamwe nenyanzvi dzakawanda munyaya dzezvicherwa. VaCampbell avo varamba kubvisa mazita vakuru vakuru vavari kutaura navo muhurumende vachiti nyaya yekusvaga mangoda inoda vakabata hana. Vati Zimbabwe ine mukana wakanakisa wekuve muchero wediamond ane mukurumbira.
Botswana Diamonds believes Zimbabwe is underexplored.
Botswana Diamonds PLC inotenda kuti Zimbabwe isati yanyatsoongororwa nekuti hapana kucherwa kwemangoda chaiwo akaongororwa kana kuchiitika makore makumi maviri apfuura. Hakuna michina mitsva kana kufunga kutsva kwakaburitswa pachena muZimbabwe. Zvimwewo zvisungo zviripo zvinoti makambani mana chete anoti ZMTC, Alrosa, Angin neRio Tinto Zim ndiyo anobvumidzwa kushanda muZimbabwe.
Vati Botswana Diamonds PLC iri kutarisira kuita basa rayo retsvagiridzo yemangoda kuchamhembe nekumabvazuva kweZimbabwe kana nhaurirano idzi dzapera.
We are also looking at
tiri kutarisa zveminda yemangoda yemhando yepamusorosoro muZimbabwe kunyanya kumadokero nekumabvazuva kwenyika. Handingapedzi zvere maererano nenyaya idzi sezvo nyaya dzekutsvakwa kweminda yemangoda dziri nyaya dzinoda kuitwa munhu akadziramisa hana.
Kunyangazvo mushandira pamwe vakaboedza kuita neimwe kambani yekuUnited Kingdom inonzi Fast Resources PLC muna 2018 wekusvaga mangoda kwamarange usina chawakaburitsa. Kambani iyi inoti haina kurasa mbereko nekufirwa. Studio 7 anakunzwa diwe rebazi rinona nezvezvicherwa sezvo vaWilson Chitando avo vanhu vagurukota rebazi iri vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Taibvawo zvakare kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro asi vanogamuchira nhare pamuzinda weZimbabwe muBotswana avo vasina kuda kutaura zita ravo vakati vainge vari mumusangano. Kunyange dzimwe nyika dzinochera mangoda dzichiita budiriro munharaunda neupfumi hwenyika, mukuru musangano reCenter for Natural Resources Governance kana kuti CNRG vaFarai Maguu vati vana veZimbabwe vari kuyaura.
Kucherwa kwemboga muZimbabwe pari zvino hatina chatinganongedzera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti ndokubhenefita kurikuita nyika. Kubhenefita kunofanira kutanga palocal level, pari kucherwa pacho. Saka tichitarisa madiamonds, tinenge tichitarisa marange, ende tichitarisa kubhenefita kwemarange community, tinenge tichitarisa atinoti mapublic goods, zvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji munharaunda imomo. Zvinhu izvi zvakaita sekuti migwagwa, makliniki, zvikoro.
Nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa uye vachishanda sachipangamazano vakazvimirira muGaborone Botswana vagare kaimombe shora vati Zimbabwe inofanira kutevedzera mitemo yezvezvicherwa inoshandiswa neBotswana kuitira kuti vanhu vaone chouviri. Vanhu vekwachiyadzwa uko kuri kucherwa mangoda vari kugara vachiratidzira vachiti hurumende nemakambani aya havasiye kuzadzikisa zvavakavimbisa munyaya dzebudiriro. Vanotiwo vari kushungurudzwa nemapurisa nemauto anochengetedza minda yemangoda. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe kana gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika mai opa muchingo rekashiri sezvo vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Hurumende iri kutarisira kuti chikamu chemigodhi chichakwanisa kuva indastiri yemari inosvika mabhiriyoni gumi nemairi emadhora ekuAmerica gore rino. Pasi pegwaro remugodhi wemadhora bhiriyoni gumi nemaviri iro rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muna 2019, zvicherwa zvinoti chrome, iron, simbi, mangoda nemarasha zviri kutarisirwa kupa nyika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica kutanga gore rino. Makambani anochera mangoda munyika anosanganisira ZCDC, Angin yekuChina, Murowa neAurosa yekuRussia. Ndakamirira Studio 7 mufanzi Sound Botswana. Ndini Shingirai Madondo.